zvaitika hasati zvaitika nemhaka yekuti isu tiri kutarisira zvinobva kupolitibhiro. Iyo ungano yanga iripo iungano yevanhu vanga vachiti vari kutambira mai, vamwe vachiti vari kupemberera president kuti vakabata zvakanaka AU, zvazvitaurwa zvavo zvakawanda zvakasiyana. But kana iri nyaya yekubatana ndonyaya inokurudzirwa nemunhu wese, ndonyaya yatati tingotsvaka. But kubatana kunoda kuve nerukudzo zvakare. Saka haisi nyaya yekubatana bedzi, but panoda kuti vanhu vabatane vachikudzana, vachiziva kuti kana tichitaurana nhingi level yakati tinotaura sei, tichitaura zvakati tinotaura sei, ndozvinoita kuti kubatana kwacho kuve nechirevo. Saka nyaya yekubatana tinoitsigira, asi tinoda kubatana kune discipline, kubatana kune gwara.
Tiri kuona kuti vakarwa hondo yerusununguko vakawanda havana kunge vauya nhasi, zvanga zvichifamba sei?
Kuungana kwacho kwava kune chinangwa chekuti vakarwa hondo vanga vachiti vari kuda kurambidza Jonathan Moyo kupinda mupolitibhiro. Saka ava vanga vadaidza vanhu vechikadzi iri fungwa yekuti vazoita kurwisana. Pane vanga vachinzi mayuthi vanga vakaburitswa kubva mumbare and so forth. Vanga vane chinangwa chekuti vazorovana nemawar veterans. Saka strategically mawar veterans vaona kuti havagoni kurwisaniswa naana mai, nomubva vati hatiuyiko, nomubva vazvigarira kudzimba.